manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu Gunyana 10, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare remuchinhoyi rinopa mutongo wekuti mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Mugabe ufukunyurwe unoradzikwa kuHeroes Acre muHarare. Vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Zifa yosangana mangwana kuti izere mangwana rakochi wechikwata chemaWarriors. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare remajistrate muchinhoyi rapa mutongo wekuti mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Mugabe ufukunyurwe unoradzikwa kumarinda anovigwa magamba kuHarare. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo nhasi masikati muzvare Ruth Moyo varasa chikumbiro chevana vava Mugabe vanochibhona Mugabe chinotenda Robert Jr. naBelamine Mugabe chekuti dare rimise kufukunyurwa kwemutumbi wababa wavo sezvakanga zvatongwa namambo Zvimba muna chikumi. Muzvari Moyo vapa chikonzero chekuti vana vakaunza nyaya yekumisa kufukunyurwa kwava Mugabe havasi ivo vari pamagwaro emutongo wamambo Zvimba asi kuti amai vavo amai Grace Mugabe ndivo vakapiwa mutongo uyu. Rimwe remagweta ava Trinos Mangovere avo vakaendesa nyaya kwamambo Zvimba vachiti amai Mugabe vakakanganisa nekuviga vamugabe pachivanzu chepamba pavo kwaZvimba vapadonino kwara vati vafadzwa nemutongo wapiwa nedare. Asi gweta revana vava Mugabe vafungai chinwa murombo vati havana kufadzwa nemutongo vachiti zvekuti ndiani anokwidza nyaya hazvina basa sezvo mutongo weCustomary Law and the Local Courts Act uchiti munhu wese anoda anogona kukwidza nyaya kudare repamusoro kana asina kufadzwa nemutongo wamambo.
Mutongo wapa mudare ndewekuti dare raona kuti iro mhuri yakaendesa nyaya kudare kwangadai pauya iwo mai Grace Mugabe. Zvinova kureva kuti izvo isusu matsananguro edemutemo vakanyora pachena pasection 24 kuti mumwe nemumwe kana kuti munhu anenge asina kugutsikana nemutongo wachifu anofanira kuya kukoti. Saka dare ratonga richitaurawo zvimwe zvakasiyana nezvatinoziva kana zvatakaonawo pamutemo.
Vachinwa murombe vati vachazivisa mhuri yekwava Mugabe kuti vavataurire zvekuita.
Isu tichaudzawo maclients edu tonzwa kuti vanoda kuti tiendere kumberi here nekuti kana papo mutongo wakafanana uyu maclients edu ane kozera yekuenda kudarira High Court.
Asi vachinwa murombe vabvuma kuti mutongo wanhasi unotsigira mutongo wamambo Zvimba wekuti mutumbi wava Mugabe ufukunyurwe. Asi mamwe magweta anoti mutongo uyu unogona kupikiswa mudare repamusoro. Vamugabe vakashayikira kuSingapore muna Gunyana 2019 uko kwavaigara vachienda kunorapwa. Vamugabe avo vakatonga nyika kubva muna 1980 vakabviswa pachigaro zvechisimba nemauto muna mbudzi 2017. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.
Dare repamusoro nhasi ratura mutongo wekuti vanhu vasina kubayiwa nhomba zveCOVID-19 vanofanira kubvumidzwa kupinda mudzisvondo richiti danho rakatorwa nedare remakurukota musi wanyamuvhuvhu 11 rekuti vasina kubayiwa nhomba vasabvumidzwe kupinda mudzisvondo rinotyora kodzero dzevanopinda svondo. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Dare iri ratiwo mapurisa hana mvumo yekusunga vanenge vaenda kudzisvondo kunonamata vasina kubaiwa nhomba dzeCovid-19 sezvakanga zvatarwa nehurumende. Mutongo waturwa nedare uyu unoreva kuti veruzhinji vaikwanisa kupinda mudzisvondo vasina kubaiwa nhomba chero vachitevedzera zvakatarwa nehurumende kuti vanhu vanoungana vafanire kunge vachidarika zana. Pasi pehurongo hwekuvharwa kwenyika hwelevel 2 lockdown hwakaziviswa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa svondo rino. Zvichakadai, bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vana vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pazviuru zvina nemazana mashanu nemakumi maviri nemumwe chete, 4,521. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vakasvika pazana nemakumi maviri nevashanu, 125. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zana nemakumi maviri nezvitanhatu nemakumi mashanu nevatanhatu, 125,056. Vakabaiwa nhomba yekutanga nezuro vakasvika zviuru makumi maviri nezvitatu zvine zana rine makumi maviri nemumwe chete, 23,121. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabaiwa nhomba yekutanga munyika yose pamamiriyoni maviri nezviuru mazana masere nezvishanu nemazana maviri nemakumi maviri nevana, 2,805,224. Vanhu vakabaiwa nhomba yepiri nezuro vakasvika pazviuru makumi maviri nezvishanu nemazana masere ane makumi maviri nevatatu, 25,823. Zvakaita kuti vanhu vabaiwa nhomba yepiri munyika yose vasvike pamiriyoni imwe chete inezviuru mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nezvitanhatu nezana rine makumi manomwe nevashanu, 1,796,175. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru pachaziviswa nebazi rezveutano zvarinenge rawana muongororo yanhasi. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekuderedza kupararira kwechirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Medicines Control Authority of Zimbabwe kana kuti MCAZ inonzi yakapa bazi rezveutano mvume yekuti vana vane makore ari pakati pegumi nemana negumi nemanomwe vange vachibayiwa nhomba yeCovid-19. Asi mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti bazi ravo rakaturirwa zviga zvarinofanirwa kutanga razadzisa risati raparura chirongwa chekubaya vana nhomba iyi. VaMujiri vanoti MCAZ yakakomekedza kuti bazi reutano ritange raita ongororo yekuona kuti mushonga uyu unoshanda sei muvana vezera iri risati raparura chirongwa ichi. VaMujiri vanoti pari zvino bazi ravo riri mushishi kuzadzisa zvakatarwa neMCAZ izvi kuitira kuzoparura chirongwa ichi.
Vanoona nezvemishonga veMedicines Control Authority of Zimbabwe, MCAZ, vakapa mvumo yekuti vana vane makore 14 kusvika 17 vabayiwe. Chimiro ichochi ndechekuti ministry itange yaita kana kuti shall conduct a phase 3 clinical trial first vasati vaita roll out vaccination. Saka pari zvino bazi reutano nekutirwa kwevana vari kuita yatingati implementing the MCAZ conditions. Mushure mekunge vapedza izvi vanhu vavatanga kuita roll out.
Vanga vari mutauriri webazi rezveutano nekurerwa kwevana vaDonald Mujiri vari parunhare muHarare neStudio 7. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanotiwo vanogamuchira zvikuru danho ratorwa neMedicines Control Authority of Zimbabwe iri vachiti rinobatsira kuchengetedza vana vadiki ava vavanoti vave kubatwawo zvakare neutachiwana hunokonzera COVID-19 hwakaita seDelta variant.
Danho ratorwa nesangano reMCAZ rekuti patange panyatsoitwa ongororo netsvakurudzo iyo yavari kuti phase 3 trial panhomba iyo yakatarisirwa kuti izenge ichibayiwa vana vari makore ari pakati pe14 ne17. Nekuda kwekuti ava vana vadiki uye mitezo yavo inenge yakatosiyana nevanhu vakuru.
Tinoona kuti vana ivava vane makore ari pakati pegumi nemana negumi nemanomwe vana vari pasi pezera ringanzi pamutemo vanozvimirira. Zvii zvinenge zvichizotarisirwa kuitwa kuti vange vachipinda muzvirongwa izvozvi?
Zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti apo pane zvinge pachiitwa matrials iwao vabereki kana kuti vaya vanogara kana nekuchengeta vana vadupi vavo vange vachiti home kana wekupa mvumo yavo iye yatinoti consent kuti vana vavo vange vachipindawo matrials iwao. Tine zvenge tichitarisirawo futi zvekare kuti pachazenge pakuitwa rollout yekubaya vana vese muzvikoro vemazera iwavo e14 to 17 years vabereki zvekare vane zenge vachipihwawo mukana wekupawo mvumo kana kuti iyo consent nekuda kwekuti pakazowana chinozoitika aya atingati maadverse side effects vabereki vanenge vakapa kare mvumo kuti vana vavo vange vachipaiwa nhomba iyoyo.
Asi munoona here vabereki vachizopa mvumo yekuti vana vavo vange vachishandiswa mukutsvaka ongororo iyoyo yekuti mushonga unoshanda sei?
Zvinhu zvatinenge tichigamuchira zvamuchose nekuda kwekuti Zimbabwe haisiriyo nyika chete inenge yatanga kubaya vana vezera iroro nekuda kwekuti tiri kutoona zviri kutoitika kune dzimwe nyika dzakaita sana America nedzimwe dzakadaro dzakatotangawo kubaya vana vadu sezvo mavariensi ariko mazuva ano nyanya iwawo ana Delta ari kuonekwa achikurirawo zvekare dzimwe nguva kutouraya ivo vana vaduku ivavo. Avo mazuva atanga chirwere checovid-19 vainge vachidzivo vane kudzivirirwa nekuda kwekuti masoja avo emuviri anenge akatisimbei kudarika evanhu vakuru. Asi senyika yeZimbabwe ngatiwaneiwoka kudzidza kubva zvaitwawo kune dzimwe nyika kuitira kuti chirongwa ichi chinge chichikurumidza.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo America iri kuenderera mberi nekurwisa chirwere checovid-19, mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakatara zvisungo zvekutevedzera senzira yekumisa kupararira kwechirwere checovid-19. VaBiden vakatara mitemo inosungira vashandi vehurumende, vashandi vemakambani mahombe, vashandi vezveutano kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere ichi. Vakati bazi rezvevashandi riri kugadzira urongwa hwekuona kuti vashandi vose vanodarika mamiriyoni makumi masere vabayiwa nhomba yecovid-19. Vanotyora mutemo wekubayiwa nhomba vanobvisiswa faindi yemari inoita zviuru gumi nezvina zvemadhora ekuAmerica. Makurukota ezvekunze kwenyika dzemudunhu rekumadokero kweAfrica ari mubatanidzwa Economic Community of West African States asvika muConakry muGuinea aine chinangwa chekuyananisa zviri kunetsa munyika iyi zvichitevera kubvutwa kwemasimba kwakaitwa nemauto. Mabharani wekanzuro yemasvingo vaEdward Mukaratirwa vanogona kupinzwa panguva yakaoma neparamende mushure mekunge vashoropodza Auditor General avakaburitsa gwaro rinoti kanzuro yemasvingo yainge isina kushandisa mari zvakajeka pamatengerwo aiitwa mafuta emotokari pamwe nemari dzecovid-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura apo vange vari kubvunzurudza vamukaratirwa pamusoro pemashandisirwo akaitwa mari nekanzuro yemasvingo zvichitevera magwaro aAuditor General. Vange vakabata chinzvimbo chasachigaro wekomiti yeparamende yepublic accounts vaDexter Nduna vati vamukaratirwa vacharangwa nekushora kwavakaita Auditor General amai Mildred Chiri. VaNduna vati Auditor General inhengo yeparamende uye havasi kuzorega vanhu vakaita savamukaratirwa vachivashoropodza pamusoro pebasa ravo rinoratidza uori huri kuitwa mumakanzuro akaita seemasvingo. Pavabvunzwa kuti vakatukirei Auditor General, vamukaratirwa varamba kuti vakavatuka vachiti havazivi kuti izvi zvakaitika kupi.
Maybe honorable, we may need to get the platform. Was it in the Herald? Was it in the Newsday? Was it in the Zimbabwe Independent newspaper or which paper specifically?
Sachigaro, tingada kuziva kuti takavatuka mupepa nauripi. Maiva muHerald here, Newsday here, muIndependent here, kana mubepa nauripi mataka vatuka.
asi vanduna vaudza vamukaratirwa kuti harisi basa ravo kuvaudza kuti nyaya yavo yekuti vakatuka auditor general yakabuda mubepa ripi. Ongororo yakaitwa naauditor general yakaratidza kuti kanzuro yemasvingo yainge isina kushandisa mari dzeCOVID-19 sezvaitarisirwa. Mugwaro ravo amaichiri vakati zvimwe zvinhu zvainzi zvakatengwa panzvimbo yekuchengetera vanhu vaive neCOVID-19 yerujeko zvakaita sematerevhizheni nemaredhiyo nemakamera zvainge zvisina kutengwa. Asi vachitaura nebepanhau repadandemutande renewzimbabwe.com vamukaratirwa vakashora amaichiri vachiti zvinhu izvi zvaive mune imwe hofisi yavasina kupinda. Mune rimwe gwaro amaichiri vakatiwo kanzuro yemasvingo yaingotenga nekushandisa dhiziri nepeturo isingatevedze mutemo uye hapana umbo hwekuti mafuta aya akashandiswei. Vanduna vayambira vamukaratirwa nevamwe vakuru vakuru mukanzuro iyi kuti vachasungwa kana vakatadza kuburitsa umbo uhu. Vati vagari vemuguta iri kubva kumisha yakaita semucheke nerujeko vari kuyaura nenhamo asi kanzuru ichishandisa mari zvisina mwero. Asi vamukaratirwa vati vakatogadzirisa nyaya iyi uye vachapa komiti yavanduna umbo hwese hunoratidza kuti vakagadzirisa dambudziko raivepo. Pari zvino nhengo dzeZimbabwe Anti-Corruption Commission nemapurisa dzave kupinda mumakomiti epublic accounts uye izvi zvinoita kuti vawane umbowo hwevanoita uori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mamwe masangano evarairidzi ari kukurudzira hurumende kuti ishevedzere musangano wechimbi-chimbi wekuziya kukwira kuri kuita uwandu hwevana vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 muzvikoro pamwe nenyaya dzemari yemihoro. Izvo zvinotevera kubatwa kwakaitwa vamwe vana vechikoro nechirwere ichi mudunhu reManicaland, Matabeleland South pamwe neHarare kubva pavhurwa zvikoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Masangano evadzidzisi anoti haasi kufara kuti hurumende yakakonzeresa kuvhurwa kwezvikoro isina kugadzirira zvakakwana kuitira kuti varayiridzi pamwe nevana vechikoro vasabatwe nechirwere cheCOVID-19. Mashoko atiri kutambira anoti pane vana vapfumbamwe vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 pachikoro cheChrist Mambo mudunhu reManicaland, vana 12 kuchikoro chetongo chiri kuBedbridge, uye mwana mumwe chete weGrade 7 akabatwawo nechirwere ichi pachikoro cheHarlingbury chiri muHarare. Mutungamiri weAmalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe, Baobet Masaraure, vati nekuda kwekukwira kuri kuita uwandu hwevana vari kubatwa nechirwere ichi muzvikoro, hurumende inofanira kushevedzera musangano wechimbi-chimbi navose vari mune zvedzidzo pamwe nezveutano kuti pazeyewe kuti ndezvipi zvingaitwa kuti chirwere ichi chisarambe chipararira muzvikoro.
Kuvhurwa kwezvikoro kwakasangana nedambudziko rekuti zvikoro zvasina zvikwanisiro zvekukwanisa kuzvidzivirira vanhu kucoronavirus. Chataakukumbira ndechekuti hurumende dai yachimbidza yakuita an agent meeting yaresolva macrisis 1 yesafety in schools, 2 yeteacher capacitation kuti pasadenda iri risarambe richiparadzira.
Izvi zvatsinirwawo nemutungamiri wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vataka vafira zhou avo vati chirwere cheCOVID-19 chatandavara serunyemba muzvikoro, asi hurumende iri kuramba yakaisa zvimiti munzeve.
Zvekare isu sevanhu vanotungamira varayiridzi tinoti kune varayiridzi vakawanda vari kuda kubayiwa nhomba iyi kana vaccination asi vari kutoishaya. Asi hurumende inenge ichiti vaccination iriko yakakwana, asi zvichava nemwedzi inopfuura miviri vamwe varayiridzi vasati vaona vaccination yechipiri vatopfuura masvondo maviri anenge achidiwa. Zvekare muzvikoro umu munoda kuti tijekesera nemari inobviswa nehurumende, hurumende yainoti yakabvisa kuti iende kuzvikoro kunopfa kuti mvura inge irimo muzvikoro. Nezvimwe zvikwanisiro zvinonzi COVID abatement equipment muzvikoro hazvisati zvavako kuzvikoro. Saka musangano wamandorokwati chete ndiwo unopa kuti tiende mberi.
Hatina kukwanisa kutaura nemunyori wezvedzidzo amai Tumisa Ngitavela pamwe nemutauriri webazi redzidzo vachaungana ndoro avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo pamwe nekusapindura mibvunzo yatavatumira kuti tinzwe divi rebazi ravo panyaya yemusangano wechimbi-chimbi uri kudiwa nevarayiridzi uyu. Asi mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vaudza Studio 7 paRunhare kuti vari kushanda nebazi rezvedzidzo mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 vachiti bazi ravo riri kutumira vanhu muzvikoro zvose zvinenge zvafungidzirwa kuti zvaita chirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa nezuro kuti vanhu vose vanoshandira hurumende yeAmerica, makambani makuru pamwe nevanoita zveutano vanosungirwa kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Tanonoka wande weStudio 7 aita hurukuro naDr. Simbiso Ranga kuti tinzwe maonero avo.
Kumanikidza vashandi vehurumende muno muAmerica kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 zvine mutauro, asi vaBiden vataura ivo kuti vane simba rekuti vaimplemente mameasures akaita seiwayo yekuti munhu wese anoshandira hurumende ange abayiwa nhomba. Vanoti ivo roo yavo semutungamiri wenyika ndeyekuti maamericans ese ange ari protected and nenyaya yeCOVID-19 vashandi vese hurumende muno muAmerica vanonzi vabayiwe nhomba.
Chii chakonzera kuti vatore danho iri?
Danho iri rekuti pave nemarequirements ekuti vashandi vematanho atataura aya vabayiwe nhomba akonzerwa nenyaya yekuti COVID-19 iri kuramba iri kupararira muno muAmerica.
Asi Dr. Ranga, makambani akaramba kuita izvi, hurumende yavaBiden inozvifambisa sei?
Makambani emuno muAmerica kana akaramba kuti vanhu vavo vabayiwe, tinenge tichizoona kuti iyo hurumende yavaBiden ine zvainokwanisa kuita here kuti makambani aya atevedzere zvavari kuda zvekuti vanhu vavo vabayiwe nhomba yeCOVID-19. Pachine nyaya apa, but federal government ine malevers ainokwanisa kushandisa. For instance, pane macompanies anoita basa kana kuti anoita macontracts nehurumende. It means macontracts iwayo anokwanisa kupera kana macompany asiri kutevedzera zvakurudzirwa navaBiden.
Muchidimbu, nyaya yeCOVID-19 yakamira sei muAmerica parizvino?
Nyaya yeCOVID muno muAmerica vahwande tingaiti ipandemic of the unvaccinated. Sezvatinoziva, about 99% or so yevanhu vari kuuya muzvipatara neCOVID-19 muno muAmerica vanhu vasina kubayiwa nhomba.
Avanga vari nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunare kuNorth Carolina muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Zemitambo, bodi reZifa riri kusangana mangwana kuti rizeye remangwana remurayiridzi wechikwata chemaWarriors zvichitevera kurudziro yekuti murayiridzi uyu adzingwe sezvo ari kutadza kuita basa raakapiwa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zifa yaiswa panguva yakaoma nechaunga chinotevera nhabvu kubva kumatimana ese enyika, icho chiri kushedzera kuti Zdravik Logarusik adzingwe basa sezvo ari kukundikana kuti chikwata chenyika chibudirire makwikwi enhabvu yemuAfrica. Izvi zviri kuitika mushure mekunge maWarriors akarwa 1-0 neEthiopia mazuva mana vachangobva kutatarika nekuita mangange 0-0 nechikwata cheBafana Bafana chekuSouth Africa, icho chaive chakazara vatambi vechidiki. Vanoona nezvemamiriro ezvikwata zvenyika mubhodhi reZifa vaBrighton Malandule vanoti vari kusangana mangwana mangwanani vachizeya kuti kochi mukuru wenhabvu yenyika anokodzera here kuramba ari pabasa kana kuti kwete. Veruzhinji havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa basa naLogarusik, uyo akunda mumutambo mumwe chete pamitambo 14 kubvira apinda basa. Aimbotambira Chapungu Wellington Shangiwa anoti LoGarusik anofarira kudzingwa basa nechimbi chimbi.
Kuti anonzi Logoi aita pati izvinezvi ngaaende ake.
Muongorori wemutambo uyu vanomen Chirume vanoti Zifa ngaibatsire Nhabvu munyika nekudzinga varayiridzi vese vemaWarriors.
Hatitangana kwatiri kuona kwaari kuenda isi ndofunga pabva kuti 24 so games dzangu kuhwina game rimwe chete zvipeyora maina kochi handizivi kuti chii chauri kutarisira bvauna kochi yenyu.
Nhengo yeWarriors Friends Club vaEugene Kuhuni vanoti dai zvaiita Zifa yasiyana nalo Garusik yopa Norman Mapeza basa.
Zvake Mapeza chimboona Zifa zvichero zvaizvainoita chikupe Mapeza.
Asi murayiridzi wevabati vepagedhe chenjerai dhuve anoti Zimbabwe isamhanyire kuti Logarusik ngaaende isati yatarisa zviri kukonzeresa kukundikana uku.
We should first of all look for the root cause. Tawana root cause iyoyo muchawana kuti inobetserekana, but tikashaya root cause chakaisangana local coach ship yedu inokwanisa kungosinka.
Mutori wenhau dzemitambo Admire Muhimeke uyo ave kugara kuEngland anoti semaonero ake Logarusik aita rombo rakaipa rekusangana nezvimhinga mipinyi pese panenge paita mitambo.
Panoneza kuti tinojaja coach wemaWarriors iye zvinezvi anga ari munhu ari kutamba achisangana nezvikonzero zvakaomarara. Kana coach chai chai anogona kana akapuwa timu yakadaro unoona zvinhu zvichinetsa because anonga asina best timu yake. Zvakuzifa kuti vamutandanisa kana kuti vamuchengeta, asi uchazoona mumwe koshi vachawana anokwanisa kunge achisangana nematambudziko akafanana nematambudziko akusangana nakochi.
Logarusik ane chibvumirano chebasa chaakanyorera neZifa chinoti anofarira kuve pabasa kwemakore maviri uyezve anofarira kuendesa maWarriors kumakundano eAfcon izvo akaita. Chibvumirano chake neZifa chechiri nemwedzi mishanu chakabatana, asi mashoko ari kufamba anoti Zifa iri kuda kupa basa iri kuna Benjani Mwaruwari izvo vamwe vari kupikisana nazvo vachiti pari zvino Mwaruwari haakodzere kutora basa guru iri. Mutambo weZimbabwe unotevera uriko musi wa10 gumi guru apo maWarriors ari kushanya kuGhana kunosangana nemaBlack Stars mumakundano e-2022 World Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Live talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Dare remuchinoyi rinopa mutongo wekuti mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika Mushakabvu vaRobert Mugabe ufukunyurwe unoradzikwa kuHirozi eka muHarare. Vanhu vana vakafane chirwere cheCovid-19 nezuro. Zifa yosangana mangwana kuti izere mangwana rakochi wechikwata chemaWarriors. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 10 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ikade kuvuzela kuthi sizwisise kuthi abasithweleyo labamunyisayo selabazukulu kuthi bakwazi kuthi bafanele ukuthi bayenzeni.
Iningi lisasele imibuzo eminingi ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19.
Bangalohlupho uma besiyawoda izinto ngesikhathi se-COVID lesi cause abantu abaningi abathengisayo ngomama. So izinto zabo bese zibuya nzima ikakhulu imali ezizivela kubo-South Africa. Kule nto abayibiza bethi ngamarana abantu asebebathuma.
Abenhlanganiso yamalungelo abathengisa ezitaladini AVSET bathi impumela yophenyo lwabo iveza ukuthi abesifazana yibo abaphazamiseke kakhulu nge-COVID-19. Emsebenzini lo, uMongameli Joe Biden ukhangelelwe ukwethula umbiko kusasa wesikhumbuzo sokuhlaselwa kwelizwe lakhe ngamalwe cacha usehlakalo esaziwa ngokuthi 9/11 eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Iningi labantu lithi lilembuzo emningi ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Nanxa inani lasebesiyahlatshwa ngalezi nsuku liqansa emaphandleni, bakhala ngokuthi ulwazi ngalolu hlelo lobhubhane lolu alukasabalali ngokweneleyo ikakhulu emaphandleni. Unkosikazi Olika Mbewe okuhlelo lweqogelela eThekwane eMangwe owanelisa ukungena kunhlelo zokufundiswa nge-COVID-19 ngomunye wabalombono munye.
Ikade ngivuzela kuthi sizwisise kuthi abasithweleyo labamunyisayo selabazukulu kuthi bakwazi kuthi bafanele ukuthi bayenzeni. Hayi, kade ngibuzela ukuthi ngobatshela phela ukuthi kwayalina kuzabuye okweni. Kade ngibuzela khonokho ukuthi ngise ngiyobatshela ukuthi hayi kwayilela ukwenya wakho imithini ayikavuli.
Ohamba efundisa uZulu ngezempilakahle u-Health Promotions Officer webulilima unkosikazi Thobekile Ndlovu ucebisa ngokuziphatha esililweni sowemuli loba umakhelwane.
Sibuya kundaba eqakathekileyo, indaba yezimfa esigabeni. Konke esikwenza emakhaya sivikela umkhuhlane we-COVID-19 nasezimfeni siyakwenza njalo. Angithi nxa kulemfa esigabeni siyacela kakhulu ukuthi lazise abantu bezempila kahle ekliniki eliseduzane lani ukuthi silemfa, bazolincedisa ekubambeni umzimba kwamufi nokuyawulondoloza, nokuthi ekhaya lapho kubuthene khona abantu benze njani ku-social distancing nokugeza izandla. Into ebengicela ukuthi linanzelele liqakathekise futhi kakhulu ngendaba zezimfa yikuthi izimfa ezivelela phandle kwesigaba sethu babuya bevele betsheliwe ukuthi benze njani. Izimoto leziyana vele labo-driver bakhona babe bevele bekwazi. Angithi kodwa into ekhona njengalezi zidumbu ezibuya zilale zibekwa kusasa ekuseni, themba bayalitshela ukuthi izidumbu lezi azivulwa. Angithi kodwa ngiyakwazi ukuthi kuthiwa nxa sokulalwa ntambama abantu bonke sebephumile, abomndeni basala bevula. And abaningi bangikhona bayavula siqeda ama-2-3 days umkhuhlane we-COVID yakusutshayile ekhaya.
Unkosikazi Ndlovu uchaze ukuba loba umuntu engabulawanga i-COVID-19 unakho ukuthapha umkhuhlane endlini yamakhaza.
So linanzelele bomama umkhuhlane we-COVID-19 ukhona, ngitsho nasezindlini eziqandayo emakhazeni. Kanti mina nxa ngibulawa ngumkhuhlane we-COVID ngisiyangena emakhazeni, laba bangabulawa umkhuhlane we-COVID bangena nga? Bangena emakhazeni. Angithi so kuzahlula kanjani umkhuhlane we-COVID kumemetheke emakhazeni? Bazama ukuvikela impilo zethu nemindeni yethu. Angithi asekeleni bo omama labo baba ukuvula isidumbu ezivela emamotshwari ikakhulu lezi ezivela phandle kwelizwe ezinye vele zibuya zivaliwe kusithi even icasket ligqokisa iplastic kodwa sizwa kuthiwa liyavula lanxa lingagqokisanga iplastic phakathi umuntu lwana ebekubhodi bhek yeplastic kuthiwa liyavula ngiyakwazi kule siko elenziwayo kodwa kwesinye isikhathi ngibona ngani le siko lakhona liyenziwa ngitsho lasegodini angithi asivikeleni umkhuhlane we-COVID-19 ngoba lo mkhuhlane ukhona
isimo sobhubhane lwe-COVID-19 siqhubeka singamanga kahle ezweni lapho izolo abegatsha lwezempilakahle bakhuphe umbiko othi abantu abalikhulu lamashumi amabili lanhlanu 125 bahlolwe bafumanwa bele-COVID-19 kuthi abane balahlekelwa yimpilo eZimbabwe kulabantu abahlolwe bafunyanwa bele-COVID-19 abedlula ikhulu lenkulungwane 125,056 kwasila abaphezu kwekhulu lenkulungwane 118,059 kwabhubha abedlula inkulungwane ezine 4,521 okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezintathu 3,476 emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1,796,175 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezintathu 2,805,224 ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengisa izitaladini e-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VSET, ithi impumela yokudingisisa kwayo iveza ukuthi abesifazana yibo abaphazimiseke kakhulu kulomsebenzi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 lezinye ingxaki. Lokhu kuphume embuthanweni inhlanganiso le eyiqhube ngemva kophenyo lwayo. Idingisisa ngengxaki ezibhekane labathengisayo oqhutshwe namhla kuleli dolobho lezinye inhlanganiso kanye lekhansili yakobulawayo. Okuningi ngempumela yophenyo lwe-VSET lomhlangano wanamuhla asikuzweni kungxoxo esiyiqhube lomnumzana Prosper Masibi, isiphathamandla salinhlanganiso kobulawayo.
Umhlangano walamuhla ubungo ngwezisebenzi abantu abazisebenzayo abasebenza ku-ward 1 esibiza sithi kuse-CBD. Impumelelo ye-survey sinanzelela ukuthi abantu babe belokhu besithi akula ama-vending bays, akula ama-vending bays, ekanti akhona ama-vending bays kodwa lapho abantu abafuna khona ukuthi besebenzele khona yikho okuyabe sokugcwele khona. Njengokuthi njengomzekeliso ama vending bays emalokishini akhona ngahamba kubosokusile kodwa abantu bafuna ukuya e-town njalo i-ward 1 njenge-CPD angeke iyenelise ukuthwala uZulu wonke ngithi ubulawa wothokoza ingakubeka njalo. Akula ama-toilets angikhona ahlanzekanga okokuqala, akula ama-stores engingakhuluma ngawo asecure ukuthi babeqeda bevalele izinto zabo abazithengisayo. Okusho ukuthi every day kule ndawo abathwala khona izinto ekuseni besiyafaka bethi bechayisa bethwale futhi imali elali ababebhadalayo. Then okunye esikunanzeleleyo ku-survey sithole ukuthi abantu abaningi ikakhulu omama baba lohlupho uma besiyawoda izinto ngesikhathi se-COVID lesi cause abantu abaningi abathengisayo ngomama. So izinto zabo bese zibuya nzima ikakhulu imali ezizivela kubo-South Africa kule nto abayibiza bethi ngamarana abantu aseyadeze bebathuma ukuthi bebathengele izinto zabo. So ekuthumeni amarana lawo baba lamaloso ukuthi umuntu ethi ngithathelwe izinto akula way yokuthi umuntu lwane recover izinto zakhe because baye besenza izinto ezingekho emthethweni njengoba amabhoda bevali kakhulu. Njalo i-survey iyakhanyela le nto ye-vaccination ukuthi bekule vaccination program athi senzakala okuthiwa i-informal sector vaccination program. So abantu abaningi bavaccinatile sibili about 54%. Kodwa abanye bade besethi bona ama-queues made kakhulu utho ukuthi baluza i-business
into ezinjengazana kulezo nje.
Luhlelo olusaqhubeka yini njalo uzaphathisa njani abantu abasebenzayo?
Uhlelo lolu liyaqhubeka njalo asoluqalisanga kathesi, siqalise ngonyaka odlulileyo ngo-December. Sahamba kuwa 28 eCatro Park, saya kuwa 20 eNkulumane, kathesi besikuwa 1 esiku-CPD. In the next month services siya kwenye iward. Injongo yokuthi sikhangele ama informal traders, sicreate engathi i relationship phakathi ubudlelwano phakathi kukamasipala lama informal traders. Kungabi into lena yakudala ukuthi bebeqwebhana umuntu othengisayo engabona umuntu yomasipala sengobalekayo. Hayi,
lo umnumzana Prosper Masibi, isiphathamandla senhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VSET, esixoxelayo ekoBulawayo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi sezikhuthaze uhulumende ukuthi aqoqe umhlangano wokucubungula ukukhuphuka kwenani labahlaselwa ligcikwane le-COVID-19 ezikolo kanye leholo lamatitshala eliphansi okubangele ukuthi abanye babo bethi bayehluleka ukufinyelela ezikolo. Lokhu kulandela ukutholakala kwaleli gcikwane kwezinye izikolo ezigabeni ezibalisa eManicaland, eMathebeleland South leHarare selokhu izikolo zivuliwe ngeviki edluleyo. Kusenjalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kufanele uhulumende aphathise ababalisi elandela isekelo sombuso, njalo usola ezinye iziphathamandla zikahulumende ngembiko ezisanda ukuyethula ngalolu daba.
Lokhu mahlabezulu kubuya sesizwe amazwi aphuma kuprofesa Mavima, uMinister of Labour, othi ibandla lamatitsha i-ATUS esithi bancedwa ukuthi bayifome noma bayifounde bancediswa ngama-West. Sibona ngani uphosisile uprofesa. Phinde njalo simangaliswe ngu-Secretary for Primary and Secondary Education uMadam Thabela, owathi amatitsha kawacele noma ukukweleda imali ebazalini ukuthi baye ezikolo njengoba amabhasi edula, abaziphathi njenge-constitution ethi abantu laba baziphathe njani. Okokuqala, u-section 194(1)(a) ithi a high standard of professional ethics must be promoted and maintained. UE, it people's needs must be responded to within a reasonable time, and the public must be encouraged to participate in policy making. H, transparency. Konke lokhu kuthi abalaba abantu abasebenza kuhulumende bengama civil servants abaziphathe behlonipha abantu abasebenza labo, njalo benze konke ukuthi okusetshenzwe emsebenzini abantu babe lilwazi, esithi information, ayikhona ukuba yimfumba umuntu usebenza ungazi. Abazake bakhangele ukuthi i-constitution ithini. Singaya ku-section 196, imsebenzi yalabo abantu abathungamela ama-portfolio lonama-department kahulumende. Ngamafitshane kuthi kabatshengise ukuhlonipha lokuncedisa labo abantu abasebenza labo, hhayi ukubahoza kungani ngabantu abangalamakhanda. Yikho-ke siyacela thina njenge-MDC Alliance ukuthi thina singangena kuhulumende sizahlonipha izisebenzi zikahulumende, amarenki wonke emapholiseni, mbe ngama-constabulary, mbe ngama-CIO, mbe ngamapholisa ama-junior. Sihambe njalo siyehlonipha wonke umuntu osebenza empini, mbe ngu-commissioned, mbe non-commissioned, ngoba i-public office le sikhuluma ngayo ithi abantu bonke bayalingana njalo akusebenzi abasebenze behloniphana hayi kuhozana ngoba imsebenzi le lama office la kayisozi sebenzi ngawabantu ababhadala imthelo.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, esixoxelayo ekobulawayo. Live Talk namhlanje sikhangela isimo sokumelana le-COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulomkhuhlane. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden welemelika wethule isiqondiso sokuthi izisebenzi zonke zikahulumende ezingaba izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million lezi zibhedlela lasemtholampilo kumele zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Lesi siqondiso sigoqela amankampani azimeleyo aqhatshe izisebenzi ezedlula ikhulu phansi kwemizamo kahulumende wakhe yokulwisana laleli gciwane. Abamphathi ntambo bezobudlelane bamazwe abo lamanye amazwe womhlaba basemhlubulweni wangentshonalanga yezwekazi le-Afrika bafike esilindweni sendizamtshina sakwele Guinea iConakry International Airport lamhlanje ukuyazibonela ngawabo isimo esiselizweni lelo ngemva kokugenqulwa kombuso ngabebutho. Lokhu bakwenza phansi kohlelo lokulungisisa ukudlelana kwalelo lizwe lamanye amazwe omhlaba phansi kwenhlanganiso yamazwe akulomhlubulo e-Economic Community of West African States, ECOWAS. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Cameroon abasesigabeni sangenyakatho kwalelo lizwe babikwa sebebalekele komakhelwane kwele Chad ngemva kokuqhamuka kokulwisana phakathi kwabakumsebenzi wokwelusa labakumsebenzi wokuthiya inhlanzi. Abenhlanganiso ebona ngeziziphephele emazweni womhlaba abe-United Nations High Commissioner for Refugees babika ukubana iningi lababalekele lokhu kulwisana kwaseCameroon ngabesifazana kanye labantwana.
Umongameli Joe Biden weMelika ukhangelelwe ukwethula umbiko kusasa wesikhumbuzo sokuhlaselwa kwelizwe lakhe ngamalwicatsha kusehlakalo esaziwa njalo ngokuthi 9/11. Sokuyiminyaka engamachumi amabili kwenzakala lesi sehlakalo lapho okwabhubha abantu abazinkulungwane ezintathu 3,000. Umongameli Biden ukhangelelwe ukwethula lumbiko eseNew York lapho okwabhidlizwa khona izakhiwe zeWorld Trade Center ngamalwicatsha awisa indizamtshina. Kusigaba sesibili sodaba lolu namhla uGibbs Dube uxoxa lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika.
Ayesenzakala ngo-2001 ngangisasendlini ngibheka iTV nje lonkosikazi and sibona thina sicabanga ukuthi yimovie sibona nanzi indizamtshina zingena kumabhilidi sithi hayi imovie le yabhowa ithi sitshintshe i-channel siye kwenye i-channel sibona kudlala futhi into efanayo kula esabona khona ukuthi akusho ukuthi kukhona okwenzakalayo la ngangcono silalele sizwe ukuthi kwenzakalayo kulapho-ke sezokhona kuthiwa hhayi kulabantu abahayijeke ama-fromachina and bawadrayiva ku-World Trade Center akwaba into eyisimanga kakhulu ukuthi kanti yini eyenzakalayo ukuthi abantu bangazi benza into efana laleyo.
Singathi kuwe kutsho nisibili khonokho owakubonayo njalo kwathi kusanda ukwenzakala ubona ngani i-impact yankhona yaba nganani emhlabeni onke jikelele.
Impact yaba nkulu kakhulu. I think kwethusa abantu abaningi ukuthi ama-terrorist akwanisa ukuthi angene phakathi esidikidikini se-America ayenze lokhu abakwenzayo okwagcina kubulele abantu abadlula izinkulungwane ezintathu. So into ethusa kakhulu abantu basebeqala lokwesaba ukugada indizamchina ngoba bengazi ukuthi mhlawumbe kungenzeka futhi ukuthi bathole bese beku-situation efana laleyo ukuthi indiza yakhona isihayijekiwe and abantu bakhona inhloso yabo vele bahlose ukuthi bayiwise le ndiza. So into ethusa kakhulu njalo futhi into ethusa uhulumende kakhulu ukuthi abantu labo bangena njani ku-system ukuthi baze bafike batraine baze batraine lokuthi baphaphise izindizamchina. So into intelligence iyaqala ukubona into eserious kakhulu ukuthi kumele basebenzisane bashe intelligence ukwenzela ukuthi bavimbele into efana laleyo ukuthi yenzeke futhi ever again.
Kusukela ngaleso sikhathi kuze kubuye ufike lamhlanje ubona ngani lokho kusethusa yini ukuthi imali ecatsha ngakwenza futhi khona.
Well, ngoba sekudlula iminyaka eminingi, sikhuluma ngeminyaka engamashumi amabili la. So abanye abantu abaningi, especially i-youth engazange kubone lokhu kusenzeka. Ngikhuluma ngabantu abazobe bethena ama-20 this year, abakwazi bakubonela nje ku-news la kuma-documentary ukuthi into enjalo yayenzakala. So abantu abaningi ababekhona ngaleso sikhathi namanje I'm sure mabe begada indizamchina bayanakelela kakhulu ngoba sabona into eziningi zitshintsha even lasema-airport. I-security yaba-tight lokuthi nje uphombe ukungena nje kuyasetshwa ukutara khululwe lezi cathulo izinto ezazingenzakali before. But sibona ukuthi for the past 20 years akuzange kube le incident efana laleyo la. Abanye bathi yikuthi besilokhu esise-Afghanistan ngoba lamatororo into yabo bayiqoqa besese-Afghanistan bengaphansi kuka-Osama bin Laden.
Lo ngumnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele Melika. Obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseVirginia. Wezemidlalo inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association ikhangelelwe ukuqhuba umhlangano kusasa eHarare lapho kuzakhulunywa ngodaba lomqeqeshi weqembu lesizwe ukuthi wakho Logarusek obikwa engaqhubi kuhle umsebenzi wakhe. UBrighton Malandule obona ngenhlelo zamaqembu wonke elizweni ekunhlanganiso le uthi baza kwethulela uZulu impumela yomhlangano lo. Abazi ngokwenzakalayo bathi izifa izaxotsha uLogarusek umsebenzi esikhundleni sakhe ifake uBenjani Mariwari owake waba ngukaputeni weqembu leZimbabwe Warriors. Asenelisanga ukuxoxa lo Logarusek kanye loMariwari asizweni ingxoxo. UGibbs Dube weStudio 7 ayiqhube lomazwi moyo olandela umdlalo wenguqu.
Umqeqeshi weqembu uma engaphefomi izifa kunomsebenzi omkhulu okumele wena. And mina ngiyathanda ukuthi abadlali bethu sinabo bayakwazi ukudlala ibhola inoma then bebekhona abangaphumelelanga ukufika kodwa laba abakhona ama-senior bekumele badlalise ngendlela e-right bekwazi ukunqoba imidlalo eminye neminye kodwa impumela yakhe iyabonisa ukuthi hayi laphaya asinakhochiwa kuthi asinakhochi at all.
So kumele kwenziweni wala ngumbono wakho?
Hayi izifo iyakwazi umsebenzi wayo babuduke akumele umkhomphe indlela phela kuthi akufuna ukuwina babuduke.
Yeah.
Ukuthi sidlala ama-draw, sidlala ama-lose. Angeke isebenzele le nto le manje kumele qualifyele i-World Cup. I-World Cup angequalifyele nge-draw. Angeke uqualifyele nge-lose. So kwamele kusetshenzwe kwakuduke. Kwenza ukuthi nathi sizwe sakhe ilizwe lakithi lithuthuko sela sizibone nathi sesihlala nama-big team ku-World Cup sibone ukuthi hayi no, ikhona improvement kwenze ibhola lenyawo la.
Ubona ngazani ke bangafaka uBenjani Mariwari khonapho kungasebenzi?
UBenjani as a local coach. I-past ngaba nayo kodwa-ke nakhona kuzome bebona ukuthi uyafitha yena ukuthi ehlale kuleso situlo leso sokuba yi-coach. Ekhoche amadoda akithi adlale kahle kodwa-ke as a local coach he knows and you understand that local football ukuthi kwamele idlale kanjani. Manje le nto yakithi ukuthi somane sifuna ucoach wase-Argentina uzobuya nebhola lase-Argentina akunabomese kodwa-ke hhayi lezo izifa yiye ezobuya nomphumela ongcono lapho bebona ukuthi benza kanjani.
Umazwi Moyo ngumlandeli womdlalo wenguqu obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa. It was a Uhlelo Woza Friday kuliviki silejaha elisakhulayo elipheka lihlanganise imculo etshiyeneyo ye-house hip hop le-afro beats unkosana Prince Lunga odume ngegama lokuthi DJ esikhosini Prince. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Sibandawe Studio 7.
Esikhosini Prince udume kakhulu endaweni zokuzilibazisa kontoni ziyathunqa lapho ajayele ukutshaya ingoma ehlakazayo bajabule okwamagama. Yekela sitshele kancane ngembali yakhe.
Elokuzalwa ngunkosana Prince Lunga. Ngiphume efamilini encane, 2 osisi abadala kulami. Mfunde iprimary school yami eHelemo Primary School, that was grade 1 to grade 7, uform 1 to form 4 eMpophoma High School.
UPrince uthi wize wayethanda ukulalela imiculo etsheneyo njalo lokho kwamenza layo waba lesifiso sokuba ngumculi.
Form 1 ngahlangana labangani bami saba ngu-5. Sasesifoma ke igroup yethu kwakuthiwa yi-Ron Vic Crew. Senza into zokuhlabela lezi abesithanda i-music vele singena kuma-talent shows. Yeah, and then sasesijoyina ke iMpophoma drama group. Udrama lapho nje sifunde khona into eziningi-ningi up to i-formation of i-EASA.
Kala soso kushaya ukuhlanza emculo etsheneyo wazibona seqhatshwa ngama night clubs abenza imidlalo amadili imithetho lemkhosini etsheneyo engu DJ ebakholisisa ngobuciko bakhe kwezomculo owakholela ukuthi apheke elakhe idlalade.
Ngase ngiyenza i-album yami ngo-2001 obokuthiwa Pechea. Between 2001 and 2002 lapho engene khona e-club DJing professionally. 2010 ngaqalisa ke ukuyenza i-music production kuJomaseko. So kharesi ngisebenza Lostina lo local man sizibiza Konga Brothers.
Sephekele abaculi abaningi engu-producer wabo abanjengomzo 7 Seagull, Ino Endless, P to the O, Uncle P, labanye basecathulayo njalo uthi injongo yakhe ukuthuthukisa umculo wakoBulawayo.
Ngizathanda ukubonga kakhulu kubalandeli bami abafuna ukunilandela Facebook page, Instagram le Twitter DJ Prince _ Esikhosini. That's my Facebook page, Instagram le Twitter, and then email address djprinceesikhosini@gmail.com, phone number 0773 952 974. Ngibongile kakhulu ukuba lami namhlanje.
Unkosana Prince othume ngothi DJ esikhosini Prince nguye besikhwesela ukuthela waza Woza Friday libe nempela sonto lichukela igama langu Ezra Chisa Sibanda lisale.
Singakehlukani ngesikhangile ezinye zendaba ebezikhokhela abenhlanganiso yamalungelo abathengisa izitaladini e-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation VZ bathi impumela yophenyo lwabo iveza ukuthi abesifazana yibo abaphazamiseke kakhulu nge-COVID-19. Umongameli Joe Biden weMelika ukhangelelwe ukwethula kusasa umbiko wesikhumbuzo sokuhlaselwa kwelizwe lakhe ngamalwecatsha. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngisithi libe lempelaviki enhle.